mashoko amunanga agwanuraridza chinhu chokutanga ndechekuti zvavari kutaura kuti Zimbabwe is open for business, vachitaura kuti weaine new dispensation. Aiwa, kunyepa. Mukatara muna March 2007 pakati vanonzi Zimbabwe Save Zimbabwe campaign yakarohwa navatangirai vanava madhuku nanavachamisa nevamwe vese vanga vakawandawanda vachiratidzira vamugabi vakabuda vachiti kwai tinoda shura. Mukatarira vhidhiyo muchaona kuti vamunangagwa ari kutaura the same language. Zvorevati pautongi hwavo vamunangagwa noutongi hwavamugabi hapana chakasiyana, asi vamunangagwa vatoindirira mberi nekuti vanenge vachitocelebrata, vanenge vachitofara paina muchokuchema nevanhu vakafa, chokuchema nevanhu vakarasikirwa nezvunhu, chokuchema nevanhu vakakuvadzwa. Ivo vanotopretenda kuti tichaita izvizvo, ticharamba tichita izvo, nenyaya yekuti kubva 1980 kubva kugukura hundi tichipinda muna 2000 tichipinda muna 2008 vamunangagwa nevamwe vavo vanongoita mhirizhonga, vanoshandisa mauto, vanoshandisa vasori, vasiri accounted. So chinhu chikuru ndechekuti vamunangagwa havana kuchinja. Saka hapana zvaari kutaura ari kunyepa, asi mashoko iwayo achibuda mumutungamiri wenyika anopa avo vari muchiuto, avo vari muchisori nemayute ZANPF nevamwe vese vanoita violence license yokuvioleta mahuman rights nekuti zviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika. Saka mashoko akashata, mashoko asina maturo.
Tichitarisawo kaimwe nyaya vari kutaura vari hwanya vari kuti ivo kuratidzira hakusi kuitwa murunyararo asi kuri kuitwa nemhirizhonga zvakanangana nekupidigura hurumende yavo, ndosaka vari kuti varikushandisa mauto.
Aiwa, hapana munhu anga ane pfuti, hapana futi kana munhu akabuda achiti anoda kupidigura hurumende. Vanhu vakabuda vachiti vane nzara nenyaya yeikonomi yedu yadonha, nenyaya yekuti havakwanisi kuenda vanhu vavo kusvikoro, nenyaya yekuti havasina transport dzekuenda kumabasa. Hapana munhu akambobuda achiti kwai tinokudugura hurumende. Iwayo mashoko avo amunangagwa akuda kuti zvinhu zvavo zvavanoita zvisina mwero izvi zvibvumwe. Muna 1980 yekugukura hundi zani yaiti kwai inoda kupidigurirwa hunhu hurumende. Kuna na 2000 ndo zvavaingotaura, asi hapana kana munhu waana akambobata zvombo achiti anorudza hurumende. Vanhu vemuzimbabwe havasi kuda zvemhirizhonga, havasi kuurudza zvombo, vanoda sarudzo dzakachena, vanoda utungamiri hwakachena, vanoda kuti ikonomi yavo yegadziridzwa kuti vana vaende kuzvikoro, muzvipatara mune nemishonga. Ivo vanhu vezanupiefu nokuziva kuti havasina munhu anovasapota, vanomanikidzira vanhu kuti vavade vachishandisa mauto, vachishandisa vatori,